Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi kuri musi wemugovera gumiguru 31, 2020. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Enda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu gumi nevatatu vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Magweta anorwira kodzero dzevanhu okurudzira hurumende kuti iferefete mudzimai wemutungamiri Auxilia Mnangagwa pamusoro penyaya yegoridhi rakawanikwa riina muzvare Henrietta Rushwaya. Studio 7 inoenda kumashonaland west uko kunonzi kwanetsa nenyaya dzeupombwe. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzotaura pamusoro pesarudzo dziri kuitwa muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Avo vanonzi nemagwaro ari mumapepa ari mumatare kuti ndiwo muridzi wegoridho rakawanikwa riina muzvare Henrietta Rushwaya, apo vakasungwa vachida kuenda naro kuDubai zvisiri pamutemo. Mumwe wevasungwa ava vaGift Karanda vanonzi vakaudza mapurisa kuti goridhe raiva namuzvare Rushwaya raive raamai Mnangagwa. Tabata mutauriri wemapurisa Assistant Paul Nyati kuti tinzwe kuti vari kubata sei nyaya iri kupomerwa mudzimai wemutungamiri wenyika, asi vati vanga vakabatikana patavafonera. Vanyati vati tizovafonera zvakare mushure memaminitsi makumi matatu, asi patavafonera vanga vasisiri kubatika panharembozha yavo. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti nyaya iyi inofanirwa kuferefetwa zvakadzama.
Kana chiri chokwadi inenge iri mhosva iri kubatanidzira mudzimai wenyika amai Auxilia Mnangagwa, zvichireva kuti mutemo unofanira kutevedzerwa negwara rawo. Uyezve pamutemo yeZimbabwe munhu mumwe chete asingagone kuzomhosva ikoino mutungamiri wenyika kwete mudzimai wavo, kureva kuti amai Auxilia Mnangagwa kupomerwa mhosva vanofanira kuti vaidaire matare edzimhosva yofambiswa nenzira inofanira kuti kupiswe mhosva dzese zvisinei nekuti mudzimai wemutungamiri wenyika.
Munoona here matare achipa kurudziro yekuti mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa vange vachiferefetwa?
Ndo dambudziko riripo iro rekuti nemamiriro akaita zvinhu uoni matare kana mapurisa achikurudzira kuti amai Auxilia Mnangagwa vaferefetwe nemhaka ekutya kuti uyu munhu anoremekedzwa mudzimai wemukuru wenyika. Asi mutemo chaiwo unotaura kuti chero angave mwana wemukuru wenyika kana mudzimai wemukuru wenyika havana kumwe kuchengetedzwa kwakaitwa pamutemo kana vachinge vapomerwa kupara mhosva. Mapurisa anofanira kuti aferefete matare edzimhosva ozeya nyaya iyoyo, kana vaine mhosva vopuwa mutongo wakafanira. Asi muZimbabwe iko zvino tinoona kuti vematare edzimhosva nemapurisa vanoita sekuti vanoita vakuru venyika, kureva kuti nyaya iyi ichanetsa kuti itambwe nenzira yejekerere yemaenzaniso mukati meZimbabwe panguva ino yagwava iko mutungamiri wenyika.
Imi segweta vamavhinga, ndezvipi chaizvo zvamuri kutarisira kuti zvinge zvichiitika? Takatarisa kuona kuti izvo nyaya iyi inotori mumatare, inotori mumagwaro ari mumatare pari izvozvi.
Chikuru chekutanga chinofanira kuti chiitike ndechekuti tinotarisira kuti mutungamiri wenyika murume wamai Auxilia Mnangagwa vamunangagwa vachifa vataure pachena vachikurudzira kuti nyaya iferefetwe kunyange zvavo paine mavo dzadomwa panyaya iyoyo. Izvi zvikataurwa zvinobatsira kupa masimba kune vanenge vachizengurira nekutya kuti vabate nyaya iyoyi. Kana zvichinge zvarambisisa, pane pauda kuti pachitogadzwa dare rinenge richifanira kuti ringoongorora chete nyaya yamai Munangagwa nekuti pamwe vemutemo vanenge vatya. Ndozvingatongoitwa, asi izvi zvinoda kuti mutungamiri wenyika achange ataura kuti pamhosva mhosva angava mudzimai wavo vakave vana vekwaMunangagwa kana ichinge yaparwa ngaiferefetwe, vanenge vapara mhosva vosungwa. Kana mukuru wenyika akadaro, zvinosunungura vematare kuti vawane simba rekuita basa sebasa.
Hazvizoonekwo here sekunge mutungamiri wenyika avo kupindirawo mumatongerwo enyaya dzemumatare?
Kwete, chiripo chete ndechekuti vataure pachena kuti havasi kupindura, vari kusuduruka. Ndozvazvakakosha nekuti iko zvino vanhu vanotenge vachitya pangotaurwa zita remutungamiri wenyika. Panotoita kuti hana dziro, vanhu votya kubata nyaya. Saka kana mukuru wenyika akataura kuti ini ndageza maoko, handimo munyaya iyi, itai basa sebasa, anenge aine mhosva ngaabatwe aine mhosva yake, izvi zvinosimbaradza kutenda kwevanhu kuti mutungamiri haasi kuzopindira. Uyezve vanhu havazodzingwi mabasa, nekuti vamwe vanotyira mabasa avo kuti tikada kuti tibatei mukuru ndo panoperera basa. Saka mashoko iwaya akakosha, mashoko ekusimbisa kuti vematare vakazvimiririra ivo havasi kuzopindira, vari kuvarega vachiita basa ravo nemazvo nenzira kuzvisinei nekuti pane mazita makuru ari kutaurwa paumbavha hwegoridhe.
Ko, zvikazobuda kuti anga ari manyepo yekuti goridhe iri ranga riri raamai Munangagwa, chii chinofanira kunge chichiitwa kune munhu akabudisa mashoko iwaya?
Inenge iri mhosva kuti munhu aepe apome munhu kuti aita umbavha pasina mhosva. Saka iyoyo imhosva inofanira kuti itarwe yoonekwa yakazvimiririra. Munhu iyeye ane achifanira kuti azodavira nekuti kutaura nhema pamusoro penyaya iri kuferefetwa imhosva yekuvhiringa mafambiro etsvakurudzo dzenyaya dzemapurisa. Saka iyoyo imhosva yakazvimiririra iyoyo, hainei. Kana vakawanikwa vasina mhosva, munhu akanyepa anofanira kuti adavire panyaya yake.
Dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDhewa Mavhinga vachitaura vari parunhare vari kuBritain. Madzishe emudu kumashonaland West anoti ari kushushikana zvikuru neuwandu hwenyaya dzeupombwe dziri kuitika mudunhu iri. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wemadzisha nemukurumbira mudunhu iri vaGibson Jenami, avanozivikanwa nerekuti Mambo Katiza Gombo, vanoti nyaya dzeupombwe ndidzo dziri kunyanya kuuya kudare ravo. Mambo Katiza Gombo vanoti zvikamu 60 kubva muzana zvenyaya dzavanotonga inyaya dzevanhu vanenge vaita zveupombwe. Sezvo nyaya dzakadai dziri kuwanda, Mambo Katiza Gombo vanoti vave kubhadharisa mari pamwe nezvipfuwo senzira yekuomesera varume vari kuputsa dzimba dzevamwe.
So ndo pamunonzwa kuti Mambo Katiza Gombo vakaipa, ndofunga mukatenderera meso munonzwa achikutaura kuti ukatwa kanzwe munhu waburana navo zvokuti kana propati iyi jena handikunyeperi, ndinouya nezikonyeti kuti usare uri pagiraundi unzwe kurwadza kunoita kutora muimba yemunhu. Tatumachakendo.
Mambo Katiza Gombo vanoti nyaya dzekushaya mabasa kwevarume ndidzo dzezvimwe zviri kukonzera kuti madzimai akawanda aite gumbo panze, gumbo mumba, izvo zviri kupa kuti dzimba dziparare.
Havasi kusapota vakadzi vavo, vanotizvione. Saka nguva yaanoshayiwa mari mukadzi aakudawo zvepamusoro, zvepaari kuenda kana vanenge vachiti ai ndinokupa mari zvangu, ndinokuchengeta, ndinoona sokunge life yachinja. Izvo hapana. So I think this is zviri kukonzera kuti dzimba dzipara. Vasi kuvatengera chikafu havasi, plus vanhu vacho havana kutororwa.
Ishe Wilson nemakonde vanoti dare ravo rinogara rakatonga nyaya dzakadai vanoti vari kutofunga kuti vabhadharisewo madzimai ari kuita gumbo panze, gumbo mumba, kuitira kuti vaderedze uwandu hwemhosva dzeupombwe dziri kuitika mudunhu ravo.
Iwo watora mukadzi womunhu bhadhara. Mukadzi wacho anegara ari muvhiriji imwe chete Watora nani murume waalesi ya kuto mkazi wake ndo uyu. Aisi mosa ya. Takati ee. Titendele yu kuti wakazi wali nga wakadareva wali wabadali. Nukuti saantara shao sabada. Mwaripo wabadali. Mwamu nani ngiwa itamba no mkano murume ya. Pana shaba kaitiwa. Wakutura nono murume. Watu wa mtemu. Wakazi wakatura murume umu. Wabadali.
Mambo nemakonde vanoti vanhu vanouya kuzochera zvicherwa mudunhu ravo ndivo vari pamberi kubatwa nemhosva dzeupombwe. Nyanzvi inoona nezvemagariro evanhu vachishanda neZimbabwe National Association for Mental Health vaIgnatius Murambidzi vanoti tsika nemagariro evanhu zvinogona kuvhiringwa nekusangana kwevanhu vane tsika dzakasiyana. Vamurambidzi vanoti dzimwe nguva vanhu vanowana vanoshandisa mukana wavo kumadzimai ane varume vanoshaya kana varume vasingakwanisi kuriritira mhuri dzavo zvakakwana.
Madzimai anodongo gara panesvinhu zvakanaka munongozviziva. Izvi ndozvi kutoita kuti madzimai angotorwa avo vanokwanisa kuvaprovhaidha nezvese zvavanenge vachida.
Asi mumwe mudzimai amai Lucy achirimuta vanoita basa rekuyananisa vakadzi nevarume vanenge vasingawirani mudzimba uye vachishanda neNational Family Planning Council vanoti vakadzi havaite zvikomba nekuda mari kana kuchengetwa zvakanaka chete. Amai chirimuta vanoti dzimwe nguva mukadzi anenge angodawo mumwe murume kana kuti vanenge vachitsvaka kugutswa pabonde zvinenge zvisingaitwe nemurume wavo mumba kunyange vasingazvikurudzire.
Kune vamwewo vokuti itse tongoti pakutaura mumwe munhu anenge atongoriwo nespiriti iri paari ongofunga kuti akwanise kugutsikana nemurume mumwe chete anenge achifunga kuti akandipachiva uyu zvitonoma kuti ndinge ndine uyu ndinge ndine uyu zvinomupa kuramba achida kubuda because akwanise kugara nemurume wani anga achingoti zvaona anongochiva pambachona mumwe mukadzi anotori pakuaprocha varume chaiko kuti akaona murume anenge achiaprocha zvimwe zvinhu zvaanenge achiita zvinhu zvemanga manga zvokuti mumwe wachona anenge achitaura zvokuti asogutsikana even bonde nemurume wangu munhu ari raita anoita zvese but asogutsikana pakati saka marizini evakadzi akawandisa.
Hatina kukwanisa kuwana uwandu hwevanhu vari kurambana mumatare edzimhosva dzepamusoro nenyaya dzekusavimbika. Asi nyanzvi munyaya dzemagariro evanhu dzinoti zviri kuitika kumashonaland west zvinhu zviri kuitikawo mumatunhu ose ari munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Apozwa resarudzo yemutungamiri weAmerica riri kusvika nemusi wechipiri. Vari kumirira bato reDemocratic Party musarudzo iyi vaJoe Biden vari kutungamira zvishoma muongororo dziri kuitwa munyika yose. Vari pamberi pemumiriri weRepublican Party musarudzo iyi uye vari mutungamiri weAmerica pari zvino vaDonald Trump. Vanhu vanodarika mamiriyoni makumi masere nemaviri vanonzi vakatovhota kare, vamwe vachishandisa posvo, vamwe vachinovhota munzvimbo dzekuvhotera mumatunhu avo.
Tiri kuona takamiririra chaizvo kuti dai zvafamba zvakanaka kuti zvido zvevanhu zvinge zvinoitika muno muAmerica, vanhu ngavasarudze mutungamiriri awanoda wakasununguka. Saka tiri kuona kuti dai zvikaramba zvichiita zvakanaka tinogona kuita sarudzo yakanaka muno muAmerica.
Zvii zvamunoyemura pamafambisirwo ari kuitwa sarudzo dzemuno muAmerica?
Chandinonyaya kuyemura ndechekuti mapato ese ezvematongerwo enyika, maRepublicans nemaDemocrats, ane mukana wekuenda kunotaura zvavari kuda kune vanhu vavaroda kuti vavavhotere wakasununguka pasina zvibingamupinyi zvinenge zviripo. Izvozvo zvinoyemurwa nekuti vari kutarisira kuti vazosarudzwa vanenge vane mukana wekutsanangura donzo ravainaro kana kuti sei vachida kuti vasarudzwe kutungamirira nyika yeAmerica.
Toti vaDonald Trump vasarudzwa zvakare musarudzo iyoyi, munoona here mitemo yeAmerica ichishanduka takatarisa mamiriro akaita zvinhu kunze kwaAmerica?
Ndichaona kuti mitemo ichashanduka zvakanyanya vaDonald Trump wakasarudzwa, nekuti wanga vachigara vachitaura vachiti kunyanyanya dzeimmigration vanorangidza vaDonald Trump kuti havafariri ba vamwe vanhu wasiri zvizvarwa zveAmerica ndinoona kuti mitemo iyi chasandurwa kunyanyanya kune wana wechikoro wanobva kune dzimwe nyika wanoda kuuya kuzodzidza muno munyika United States. Ndinofungidzira kuti mitemo ipapo ichachinjwa zvikuru zvekuti zvichange zvaakuoma kuti vanhu vanobva kune dzimwe nyika vazopinda muno muAmerica vachidzidza vakasununguka uye kuti vazokwanisawo kuona mabasa kana kushandisa mukana wengeumboripo wekuti kana munhu apedza chikoro anobobvumidzwa nemutemo wenyika ino yeAmerica kuti ashande kwegore asati baaenda kana pamberi pane zvidzidzo zvake kana kuti asati adzokera kunyika yake.
Takatarisawo kuna vaBiden kana vachinge vakunda musarudzo iyoyi, munoonawo mitemo yavo yakamira zvakadii takatarisa zvinenge zvichiitika kunze kwaAmerica?
Ndinoona kuti waBiden wakabudirira pasarudzo idzi. America ichadzokera pane zvayakanga iri inova nyika inyika yemaimmigrants. Ndinoona kuti wanenge wachida kuti America idyidzane nedzimwe nyika dzakatenderedza kana dzepasi rose zvakanaka, kuti ndozvavari kutsanangudza iwo kuti vanoda kuti America iite iyo sezvainge ichigara ichiita kare kuti inyika kuwirirana nenyika dzepasi rese. Saka ndinoona kuti vachada kuti sarudze kusandure mitemo yenyika kuti nyika yeAmerica idyidzane zvakanaka nepasi rose.
Tichidzokera kuna vaTrump, ndezvipiwo zvamunoona zvakanaka zvamunotizvo vakasarudzwa munhu achakwanisa kuita chakati nechakati?
Ndinofungidzira kuti zveupfumi zvichida tiri kuona kuti wakatanga zvakanaka pazokanganisika hapo nedenda ranetsa pasi rose reCOVID-19. Semunhu anoita zvemabhizinesi, munhu anenge anonzwisisa zvekuti mabasa anofamba sei nezvimwe zviri kufamba sei. Asi tichizoonawo pari zvino mabasa acho haakuchisinaba, uye kuna vanhu vakawanda vasina mabasa ba nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Saka ndinofunga kuti wakadzoka waTrump zvichida kana denda iri raita zviri nani, mabasa zvichida anogona kuzosanduka uye anogona kuzonyutswa, vanhu vakawanda vachikwanisa kuzoenda kumabasa vachizviriritira.
Ko zvishomawo zvamunoshuvira kuti vaBiden vakasarudzwa vachange vachiita ndezvipi?
WaBiden munhu anoratidza kuti anoda kubatanidza zvizvarwa zveAmerica zvese zvisina nebasa rekuti munhu uyu rudzi rwake nderwupi, muchena here, mutema here, anobva kupi. Ndinoona kuti waBiden wanogona kuti nyika yeAmerica inge inozobatana ichishanda iri pamwe chete pane marudzi akasiyana-siyana.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paFriends University kuKansas, Professor Moses Rumano, vachitaura vari parunhare vari kuWichita kuKansas kuno kuAmerica. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Mwadhana Mwaluwa vanogara ivo kuPennsylvania, uye vanova mumwe wemadzimai vari kutarisira kunge vachivhota musarudzo dzemuno muAmerica dziri kuitwa idzo nemusi wechipiri svondo rinouya. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Mwaluwa.
Makadii vateereri?
Mungatitsananguriro kuti imi tinoona kuti mati muchange muri kuvhota svondo rinouya, zvii zvamuchatarisa pamunhu wamunenge muri kuvhotera?
Ndiri kunyanyotarisira kuti ndiri kuda munhu anobatanidza vanhu, nokuti vanhu vakatsamwa nenyaya dziri kuitika dzekusasununguka pakuvhota nekungosawirirana kurimo munyika. Saka ndanga ndichifunga kuti dai ndikazonyatsotarisisa ndoona munhu ari kuda kubatanidza vanhu ane urongwa hunoita kuti utano hwevanhu huenderere pamberi, uyezve achagadzirisa chirwere ichi chanetsa cheCOVID-19.
Tichitarisa icho chirwere cheCOVID-19, mungati mapato maviri aya emadhemokrati nemarepublican semaonero enyu abata sei nyaya iyo yechirwere ichi?
Ndiri kuona kunge marepublicans havasi kunyatsochitora kukosha kwacho kwachakaita nekuti kutachiwana kwacho unobatira zvakanyanya-nyanya. Vari kunyatso kuchitarisira pasi asi icho chine simba. Saka ndikona ange vanhu vema Democrats vari kuchitora sekutorwa chikwa chinofanira kuita kuti chinhu chinotapukira chinoda kugadziriswa chinoda kuti vanhu vapfeke iwo hatinotimwa mamasks, maface covering anoita kuti tisakosorirane kana kutaurirana nekuti vanhu vagare vakapasanuka vachiteerera mutemo kuitira kuti utachiwana hwacho husabata zvakanyanya kune vanhu.
Tinoona vazhinji vanotaura ivo nyaya yerusarura kuti ndo imwe iri kunetsa nenyaya yeyava kuti yevapoteri kana kuti vanobva kune dzimwe nyika. Imi muri kuona sei pamuchaenda kunovhota? Muchange makatarisa zvimwe zvakaita sei, zvakamira sei?
Ndichange ndakatarisawo munhu ane anodawo kuti vanhu vapoteri vabatwe zvakanaka vachipuwa kurudziro yavo zviri pamutemo noti kudzvinyirirwa kuti vasakwanise kuti vapinde kana vachibvumirwa nepamutemo.
Tombotarisa kuti imo muno muAmerica pane zvimwe zvinetswa zvakawanda zviri kunzi nevamwe vachange vari kuda kuti zvigadziriswe. Pane here imi semudzimai zvamungada kuona kuti dai izvi zvagadziriswa? Uyezve tinotarisa kuti pane mudzimai akawanikwa achidomwa kuti ave mutevedzeri womumwe weavo vari kukwikwidza vaJoe Biden. Izvi makazvitambira sei?
Ndinonzwa kufara chose kuti munhu wemudzimai ndiye achaita vice president kana vakabudirira. Zvinokurudzira, zvinoita kuti vana vedu vasikana vave netariziro yamangwana kuti hapana chinokuita kuti usasvike paofisi pamusoro kana uchida. Uyezve chinhu chinonyanyondirwadza ndechekuti dai vanhu vese vachikwanisa kuwana health care, ndinoda kuti munhu wese akwanise kuva kuti health care ive iri right not privilege, kuti munhu wese akwanise kurapwa paanokwaniswa. Ndofunga ndozvinonyanya kuita kuti tirware nokuti tinozoenda taakunofa taakurwarisisa, saka hatikwanise kurapika kana COVID kakubata haukwazokwanisa kurapika nenguva nokuti unenge uchirwara kare.
Tombotarisa zvimwewo imi semadzimai, muri kukwezvera vamwe here vanobva kuZimbabwe kuti munobatana muchinovhota?
Tiri kushandisa maWhatsApp matext messages tichiti vasikana handei kunovhota, handei kunovhota, souls to the polls, handei kunovhota, vachitaura kuti aya vasikana tiri mugwara ngativhotei tivandutse zvinhu.
Vazhinji vamwe vari kuti ivo vari kutarisa kuti musi wechipiri unyu muchabuda vanhu vakawanda. Imi makagadzirira sei tichiona kuti inguva yeCOVID-19 parizvino pamuchaenda kunovhota?
Ndakagadzirira kaplastic kangu kane maface covering angu kane mahand sanitizer, lazi ndichamukira kuti ndikwanise kubata mutsetsi ndive ndiri mumwana wokwanisa kusvika kana kuma5 AM chaimambakwedza.
Imi mwoyo wenyu uri kuona kunge zvichabuda sei?
Nezvakaitika mugore ra1916 no comment.
Vati Mwari vachati vandudza. Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chavatipa nhasi. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekubata munyori wesangano reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association kana kuti ZAPTA, rinove sangano rinomirira vashandi vari mubazi rezvekurima vazivai Ishe Zhou, kuti timbonzwawo matambudziko avari kuchema nawo sevashandi vehurumende. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaZhou.
Mazvita henyu.
Mungatudza kuti zvinhu zvakamirawo sei?
Mazvita henyu. Panguva inoi zvino zviri kufamba paurongwa hwakarongwa nehurumende, kunyanyanyanya urongwa hwepfumbudza. Vadhumeni ndo vatiri kuona vari kushishinika. Mukatarira pamunenge makatomira muri muno munyika yedu yeZimbabwe, pese pane makomba. Iroro ibasa romudhumeni. Asi chichemo chevadhumeni chinoti havasiri vanhu vanogona kuramba basa, asi zvikwanisiro kana zvisipo basa rinoita serarambwa havana zvokushandisa. Izvozvizvi tinoita inonzi post harvest, vari kuongorora mumasurveys pamusoro pezvirimwa zvakarimwa munhu wakakohwa zvakadii. Asi inguva yeCovid corona iko zvinezvi information iri kudiwa kumahofisi nenguva, vanoshandisa mafoni avo, vanoshandisa macomputers avo. Hurumende haina kuvapa izvozvo, tinotodawo kuti dai hurumende yavapa matablets ekushandisa.
Ko, tichitarisawo panyaya dzemihoro nemagariro emushandi ari kubazi rezvekurima iroro, imi makamirawo papi?
Mushandi weminister of agriculture Mukomajonga uri kunonga sose nomuromo. Mukatarisa mumareserva mavari, raramo dzavo dzongoita sevanhu vakarashika makosi zekuita. Havana zvikwanisiro zvepamba pavo ivo pavanogara, zvingava kudya chaiko, zvingava vana vavo kuti vapfeke. Inyaya yemihoro yedu yakapera simba. Chikumbiro chatinongova nacho isu ndo chikumbiro china vamwe vose, kuti dai tawanawo mihoro yedu yadzokawo pa 520 United States dollar iyo yatakambenge tichiwana. Iyoyoyo kana tikaiwana, aiwa, isu basa redu harigoni kumira, tinoramba tichiita basa.
Muri kuwaniswawo here mukana wekugarawo pasi nehurumende muchitaurawo zvichemo zvenyu izvi?
Hurumende tinogara nayo pasi nguva nemisi. Apex tiriko tinenge tichitokurukuravo nazvo pamusoro pezvinotinetsa. NJNC tiri memba, tinosangana nayo hurumende, asi tiri kutotambura nokushushikana kuti toita sei, nokuti tisinonyanya kuita basa rehurumende rakatomirira kugutsa ruzhinji rwehurumende zvokuti tionekwe kunotova kutoshinga chaiko. Ndinoona vanhu vanongoziva nezvamaticha, kwete isu. Asi isu ndisu vagutsi venyika ino, taikumbira kuti dai hurumende yaonawo madhomeni, yaonawo vashandi veministry of agriculture.
Vamwe vanoti madhomeni munenge mune mukana wakatinakei nekuti munowaniswa pekugara nehurumende. Zvii zvamungataura pamusoro pedzimba dzemadhomeni?
Dzimba dzemadhomeni dzongoita sedzimba dzakasiyiwa dzatingati isu matongo, inongova miswe nemiswe. Izvozvizvi nguva iyo inoyemvura, zhinji dzakatogwa nemhepo pangotanga kunaya mvura, mudhumeni kana asina kutozvigadzirira hapana unomugadzirira. Vamwe ndevanotozodamwa kunzi aiwa, veaivo mogara muno pakansila kunenge kunogarika, veya mugari pachikoro chino ungopawo zvirumu pachikoro. Izvozvo izvo tiri kuti madhumeni haana pokugara. Madhumeni chero dzimba dzacho dzimwe dzavanoonekwa vachigara, tauro remagetsi rinodarika nopo 1 meter 2-3 meters. Imba yake iyo inenge isitomborina kana magetsi, asi ichiinda pane imwe imba yomushandi wehurumende inenge ina magetsi. Tachikumbira hurumende dai yatichevukawo ipapo.
Iro sangano renyu rine nhengo ngani vazho?
Pari zvino izvi tine mamembers angava pasi kana kukwira pe3500, uye tinobata tiri musangano reApex Council.
Shoko ramungasiyirawo vateereri pamwe nenhengo dzenyu pane inonguva?
Shoko rangu nderekuti mudhomeni haana kurashika, unomumiririri. Vari mumahofisi supporting staff havana kurashika, vanhu vamiririri. Unotsvaira ariko kuministry of lands agriculture haana kurashika, unomumiririri. Chataingokumbirisisa kwavari ngavaite mwoyo murefu. Mamembers edu isu tichamira nemwi. Taikumbira kutoti iwo mamembers mazhinji mamwe asati atijoina, tinotokumbira kuti vatijoine. Tiende nouwandu hwedu kundojoina zapta kuti tigowana vamiririri vedu vanotimiririra tose, tifambe pamwe chete. Mazvita enyu vajonga.
Aiwa, tinotenda zvikuru vazhou. Avo vanga vari munyori wesangano reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association kana kuti ZAPTA, rinomirira vashandi vemubazi rezvekurima. Vazivai Ishe Zhou muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Rachoto